Ini ndini Tanuno Kawande dichiti eino emisoro enauza nasi chishanu ndirafo 2019. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti urumende inofanirwa kushandisa mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvebhajeti renyika munyaya dzezveutano sezvakatarwa nechibvumirano cheAbuja Declaration. Hurumende yoita musangano wechimbi chimbi nevarairidzi paine chinangwa chokudzivirira kuramwa mabasa kuri kuda kuitwa nevarairidzi panovhurwa zvikoro zvondorinouya kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Vatyairi vedzimotikari vochema-chema nemari dzavari kubvisiswa semafaindi mumigwagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoita pfungwa dzakasiyana-siyana pamari chaiyo inofanirwa kushandiswa nenyika pakati pedhora rekuAmerica nemari yemunyika panguva iyo hurumende iri kutatarika kuwana mari yekunze. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika vaJeff Nyarota vanopiwa basa rekuva mukuru wechikamu chedzidzo munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of Southern Africa kana kuti COSA. Zvikwata zvenhabvu zvemanyamanya zvichitenga vatambi mugadziriro yemwaka wenhabvu usati watanga. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzemari nezvimwe zvakakosha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave.